Media.
Tutenda zvamadipa, zvese zvamakatudza tokipa. Chirudzi chirwadza zvotozvita, ndinoira kunge mwedzi wazvita. Tarutambura, tichinyura, makaikupa. Saka ngainai mvura, mvura. Chero mukadzi ndoda mvura, muromo kuoma, tipe mvura. Mwari naisai mvura. Jesse Zagati, my fire. Jerusalem, my little fire. And to pay you how to feel, but whatever it feels, that's okay. I would wake up, whatever it will. Can I only pick up? I'll choose it. Just like an amuna, Mari, I'm a loser. Sagana, my time is a bit of a doozy. Maria, I'll get it far. Then banjo, then you would be crying, drag a tongue, and little man, I'm weak. Nina, little kufa, little man, I'm weak. Yeah, and I'm a man, I'm baba, I'm weak. Tanga wa zama kwete kungoku na G-plus. Aro wala jaya diri mwana mbiki. Ila nili kufandi ni mwana mbiki.
Tutenda zwa madipa, zese zwa makatuza tokipa. Chiruzi chirwanze zuto zita, ninduira kunge mwezi wa zita. Taruta mbura, ichinyura, makaikupa. Saka ngaina mvura, mvura. Ndoda mvura, muromo kuoma, tipe mvura. Mwari naisai mvura, mvura. Simba mukaka, ndinosidira. Kivai mboko, ndovafinyura. Inzwa ingoma, bima ishitidira. Besa loya maneru, vasina kusimira. Jesu ndimi mvura, isingapwi. Ndimi mega izwi kune vasinganzwi. Emakavatore ravo vasingape. Sanjivi kunevese wa shinganji. Puranganya, yeah. Puranganya, yeah.
Tutenda zvamadipa, zvese zvamakatudza tokipa. Chirudzi chirwadza zvotozvita, ndinoira kunge mwedzi wazvita. Taruta mvura, ichinyura, makaikupa. Ngaina mvura, mvura. Chero mukadzi ndoda mvura, muromo kuoma, tipe mvura. Mwari naisai mvura, mvura.